Muzukuru wavamugabe uye vari mutauriri wemhuri Valiwe Mugabe vauza Studio 7 kuRufaro Stadium uko kwange kakaungana vanhu vachionekana navamugabe nhasi kuti vacharadzikwa kuHeroes Acre asi nemhuri yavo chete.
Heroes Acre uko vachazoradzikwa vamugabe asi zvinoitika mushoshondo ndozvekuona mugabe vari vachiitwa ugamba zvinoitwa nehurumende nemasoja nemapurisa. One gun salute and so forth. One two, one win this qua. Kumba away, Boto Viva, Maslanute, Rakanama Pasa, and Nima Tiske, Nimuri, Atanga, it was National Heroes, and I think I appear, Bashas Viva, Ikoko, in the traditional manner.
Ko, Kanabora Zikwa, Diana Ningari Po, Tabunza, Vamgabe,
Yamuda is born, and Masavira Nuda.
Vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yavamugabe vaudza Studio 7 kuti kunetsana mumhuri hakusati kwapera sezvo vamwe vachiri kuda kuti varadzikwe kwazvimba kumusha kwavo. Vachitaura kuSouth Africa neZuru pagungano rekurangarira vamugabe rakarongwa nebato rinopikisa munyika iyi reEFF, mumwe muzukuru wavamugabe vaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri munyika iyi vakati mhuri yainge isiri kufara kuti vanhu vakashungurudza sekuru vavo kusvika parufu ndivo vave kuda kutaura pakuvigwa kwavo sekunge vanhu vatsvene. Vakativo bato reZANU-PF rakabata vamugabe neseri kweruoko. Nasi munandare yeRufaro kuVietnam Stand kwange kuchiratidzawo kusagadzikana zvichiratidzwa nenzimbo dzanga dzoimbwa nedzimwe nhengo dzeZANU-PF dzinenge dzanga dzichiratidza kusafara nekufa kwavamugabe. Vamwe vanga vachiimba vaudza Studio 7 kuti havana kufara nefiro yavamugabe mushure mekupidigurwa nemauto muna mbudzi 2017. Pavanzi nevange vachiita urongo hwanhasi vambonyarara vanhu ava vange vaine kamwe kambo kekuratidza kusafara kwavo. Vamwe vanga vachiimbawo nezvekushayikwa kwezvinhu zvakawanda munyika kusanganisira magetsi nekudhura kwechingwa. Asi vanhu vanga vasingaratidze kunyunyuta chete, vamwe vataura neStudio 7 vanga vachiratidzawo zvipo zvakasiyana siyana.
Zvinoti pamusoroi pamusoroi mesimati kutamuzuva ranhasi zvichibva kutinda kutaiwa. Zvose zvaitika izvi zvaitika nekuda kwamwari. Saka hapana chandinombochema, ndati mhuri yeZimbabwe haikonai kuchema kuburikidza nekushaya kwandaitaiwa. Kuno kuri kunakidza kudinga kwandiri. Ndatosangana nevamwe vese vana Morgan Tsvangirai nana Hitsinongo nana Hitson Zvogo. Zvinoti aiwa tatinda, siyabonga tatinda asandizana, thank you.
Zvichakadaro bazi rezvekuburitswa kwemashoko raburitsa mashoko padandemutande reTwitter kuti migwagwa inotevera inenge yakavharwa kuitira urongwa hwekuchema vamugabe kuNational Sports Stadium. Migwagwa iyi inoti Simon Muzenda kona Jason Moyo kusvika kuna Tongogara na Simon Vengai Muzenda Way, Tongogara kusvika muna Harare Drive, Sam Nioma kusvika kuna Tongogara kotiwo Rotten Row kubva kuCoventry kusvika kuna Tongogara. Paurongwa uhu bazi rezvekuburitswa kwemashoko ratiwo vatungamiri vemapato anopikisa vanoti vaNelson Chamisa veMDC, Amai Tokozani Kupe veMDCT, vaLove More Maduku veNCA uye Amai Joyce Mujuru vanenge varipo pakuradzikwa kwavamugabe. Vatungamiri vemapato anopikisa ava vanenge vari mutendi yakanzi VIP, asi kuchaitawo imwe inenge yakanzi VVIP kunenge kuine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vekune dzimwe nyika vari kutarisirwa kuuya kuzochema vamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.